edu aina kuisa mabazi amahara yati mumwe nomwe munhu anoda kutakugwa anofanira kubhadhara mari inosvika iyo 600 rands saka dambudziko ratakasangana naro semazimbabwenzi munomu nderekuti vazhinji vacho havatori namari havana mari yechikafu havana mari yerenti havana mari yetransport iri kudiwa nehurumende
sangano renyu rinoda kuona chii chichiitwa
kumbiro chatinoisa kuhurumende ndechekuti urongwa hwavo dai hurumende yabhadhara mari dzemabhazi nekuti vanhu vanoda kudzokera kumusha vanodarika zviuru zvitatu vatakataura navo mukati muno mwaka vachiti vanoo chikumbiro chekuti vadzokeserwe kumusha kumisha yavo yavanobva nekuti muno macho havachina mararamiro vanga vachizvishandira vachiita mabasa amaoko asi nokuda kuenda kudhawn vavakundikana
mabhazi aya anowanikwa kwemazuva ese here kana kuti kwemazuva mashomanene uye achange achiwanikwa kwenguva yakareba sei
hurumende yati kubva musi wemande ine mazuva ayatara nenguva dzayatara mazuva acho anosvika matatu pavhiki anonzi vanhu vanenge vachikwanisa kutakurwa kubva kwavari asi pavanotakurwa panguva inoyi vachange vachibva mujohannesburg nemupretoria hurumende yati ichazotarudza dzimwe nzvimbo kana mamwe masiti ari musouth africa uko kwavachazotumira vemabhazi kana vachinge vapedza nhaurirano dziripo saka ndiwo mamiriro akaita urongwa hwekudzoserwa kwevana kumusha kunyika yezimbabwe.